Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa nenyaya iyi. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu remasvingo votarisirwa kunge vabva munzvimbo idzi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzimambo nevanhu vakashungurudzwa munguva yegukura hundi yakanangana nekugadzirisa matambudziko akakonzerwa negukura hundi pakati pa1983 na1987 kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Izvi zvabuda mushure memusangano wemazuva maviri pakati pemadzimambo nevatori venhau kuBulawayo uyo wapera nhasi. Musangano uyu wabuda nechisungo chekuti paumbwe komiti ine vatori venhau ichange ichishanda nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana, iyo inonzi ndiyo ichabuda nenzira dzekuti pangashandwa sei sezvo madzimambo akambenge azivisa kuti vatori venhau pamwe nemapurisa vakanga vasiri kuzobvumidzwa kupinda munenge muchiitirwa hurukuro idzi, achiti izvi zvaigona kuzoita kuti vanenge vachipa umbowo vasasununguka kupa zviri mumwoyo yavo. Mambo oga oga anonzi achange achishanda nechikwata chevanhu gumi nevana paanenge achisangana nevakashungurudzwa vachipa umbowo. Kurambidzwa kwakanga kwaitwa vatori venhau kunonzi kwanga kwave kupa vamwe kuti vasimbise kuti hurumende haifaniri kutungamira urongwa uhu sezvo iine maoko akasviba. Mauto e5th Brigade ndiwo ari kupomerwa mhosva yekuponda vanhu kumatunhu eMidlands neMatabeleland kumakore ekuma1983. Hurumende yakambotanga ichiti yairwisa vakapandukira hurumende isati yazoti panogona kunge pakadeurwa ropa revasina mhaka. Hatina kukwanisa kubata vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council Senator Chief Charumbira kuti tinzwe zvizhinji.
Iyepo panoye pachikupura vanhu vachipa kuna mambo netimu yake inenge ina mambo yevanhu gumi navana etimu pane ve14 inenge ina mambo pachine kadhibhesi nemhaka yevanhu vaita asi takati tabuumbe komiti ina vanhu vemidia voshanda navo mumusekitari kuinformation vamangwana kuti urongwa hungamira sei nekuti zvimwewo vanhu zvavanenge vachitaura ivo vanhu vanotaura vacho vane vasingadiwo kuti zvibude kushe. Saka regaitiwe kuti komiti iyoyo ichabuda neungwaru hupi hwokuti victimuyao wacho uri kuuya achikupura haazosi kutaura zvaanoda.
Asi madzishe muri kuwiriranawo here paiyo pfungwa yekuti vatori venhau vanga vachipinda mumisangano iyi?
Mubvunzo mukuru, iyi nyaya haina kubva kumune mumwe. Nyaya iyi madzimambo emaend nematau vari munyaya yezvezvino taita maworkshop kunoti mangano ekuzvino zvinhu zvero chese chinhu chatirikuita kuti 30 member panel vanhu vemidia vanotini zvinhu zvaitika kuna vadzimambo vachiti apo apa isisire. Saka izvi tindimotaura zvakabvumiramwa namadzimambo matinonzi matisau ndizvo ndizvo.
Tiri kunzwawo mamwe mashoko ekunzi urongwa uhwu hausi kuzopinda mudunhu reMidlands rinove rakasanganawo nematambudziko. Mungajekesa kuti zvakamira sei?
Aiwa, handizi chokwadi kuti hausi kuzopinda, uchapinda. Asi kuti ndakaurirana kusvika kuna principal wekuti head of state kuti tatimboita two provinces, tapedza takuinda kuMidlands.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchemawo nemashoko amunonzi makataura nezuro ekuti guku rahundi hainganzi genocide. Munotiwo?
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide. Hakuna vati atonga kufunga pamaindividuals. Hapana koti yati atonga kuti zvaira zvakati, hatina so far. Saka kutite dzakavaro kumoti uyu waitaurei zvakati, at this stage vanhu vanotaura maviews avo. Vangarumbira vane raitiwo kutaura zvivi havo.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzimambo rechiefs council Mambo Fortune Charumbira vari parunhare nestudio 7. Vamwe vagari vanosvika zviuru zvitatu vakadzingwa munzvimbo dzavaigara mudunhu reMasvingo zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reMagistrate Court rekuMasvingo vari kuchema-chema kuti havana kwekuenda sezvo dare rakavapa nguva pfupi yekuti vange vatama, izvo zvaita kuti vamwe vatange kutoputsa misha yavo vamwe vachingosiya yakadaro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava avo vakatanga kusungwa nemapurisa mwedzi wapfuura pasi pechirongwa cheoperation No to Land Barons vanoti ivo havana kwekuenda sezvo vakatora minda yemumapurazi aiva evachena makore maviri nemana apfuura pasi pechirongwa chehondo yeminda. Vanoti dare rakavapa mazuva manomwe ayo apera nhasi ekuti vabve paminda iyi iyo inonzi ndeyehurumende. Amai Martha Mhaka vepapurazi reClipsham pedyo neguta reMasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vaakusiya misha uye vasina kwekuenda.
Patamuka tikaenda kukoti ndopatandosvika tichipiwa mutongo wedu ukoko kukoti wokunzi muri kubatwa nemhosva kuti pamakagara hapabvumidzwi ilendi yakatogazetewa negovernment kuti itengese, imimi imi munofanira kubuda noti hamuna mapepa okugara imomo.
Umwe mugariwo amai Alice Havadi vari kwabhuka pedyo nekwachii vanoti
ndine mbudzi, ndine huku, tine madhongi, hatitozi kuti tichazviisepi zvinhu izvozvi. Vana vechikoro vatopinda dambudziko nokuti maexam classes hatichazivi kuti patichabva kuno tichinonangepi. Zvirimwa zvedu takava takarima chaiko, tichiisa mari dzematrakita sekuziva kwamunoita kuti torima nematrakita, zvongosara here zvose izvi?
Vagari ava vanoti varasikirwa nemidziyo inosvika zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica pasina kuripwa nehurumende iyo yakavadzinga. Sangano rinowira kodzero dzevanhu Community in Action Platform kana kuti CAP rinoti danho rakatorwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvisiri pamutemo kudzinga vanhu vasina kupiwa kumwe kwekuenda. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCAP vakudzai mushave vanoti magweta avo ari kumiririra vagari ava kuitira kuti dare remiswe kudzinga vanhu ava.
Saka izvezvi tiri mubishi nemagweta edu anomiririra kodzero dzevanhu kuti timise kudzingwa kuri kuda kuitiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rakamirira CAP vamadhoki Chivasa vanoti vari kuendesa nyaya yekudare repamusoro kuti kubviswa kwevanhu uku munzvimbo dzavo kumbomiswa.
Chatiri kuita ndechekuti isusu tiri kuchallenja kuti vagari havakwanisi kunge vachibviswa pavakagara vasingatenderani nazvo uye vasina imwe alternative vanenge vapiwa nehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaColin Maboke vatiwo kubviswa kwevanhu uku kunotyora kodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo yenyika yekuti munhu wese ave nepekugara.
Saka mutongo wakaiswa nehaiko kana pasina umwe mutongo wakaubvisa, it means zviri kuitwa zvinenge zvisiri pamutemo.
Achitaura nevatori venhau gurukota redinhu reMasvingo vaEzra Chadzamira vanoti hapana kutyorwa kwemutemo nekodzero dzevanhu sezvo ivhu rese remunyika riri remutungamiriri wenyika.
Lendi yose ndeyapresi, haina umwe munhu ane mvumo yokuipa kusara kwa HE. through my delegated powers, my departments akasiyana siyana.
Vazhinji vakadzingwa muminda yavakatorera vachena mugore ra 2000 kunzvimbo dzakaita sekwaBuka, Clipsham nemamwa pamwe nekwaMushandike, idzo nzvimbo dzinopoteredza dhorobha reMasvingo. Vamwe vagari vanoti kudzingwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo achangobva musarudzo. Dunhu reMasvingo rinonzi rine vanhu vanodarika zviuru gumi vakazvigarisa zvisiri pamutemo munzvimbo dzakasiyana siyana vanofanira kubviswa, uye vamwe vagari vanosvika mazana matatu mudunhu reChipinge Manicaland vari kumiswa pamberi pedare dzimoswa achipomerwa mosva yekuzvigarisa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vemuAfrica kuti vavimbe nezvavari, kwete kutendera nyika dzekumawirira kuti dzivatungamire dzichiguma dzavaparadzanisa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kwamusangano we4th Botswana Zimbabwe Binational Commission muguta remaumu Botswana nhasi, vamunangagwa vati vana vemuAfrica vakafanira kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuAfrica ndiko kwakaita kuti Botswana neZimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vatourongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. VaMasisi vati urongwa uhwu chabatsira kwazvo mukuderedza uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwekusava nemagwaro akakwana.
Let me assure you that consultations are ongoing to ensure that we utilize this generous offer from Zimbabwe.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa segwaro rekufambisa, nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti. Zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yeBotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe Henry Mukonwe Shuro vati urongwa uhuri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoverengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards.
Gore 1 year zvinofanira kunge zvavakubudirira kuti patinosangana vakupa vanosangana zvemuna February 2025 zvinenge zvava zvinhu zvagumira uye zvakushanyika nazvo.
Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Simplex basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatame maepassport izvozvi, passport yechina chip ya world class. Tichaita kudero nekuma IDs futi zviri kuuya, muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda abudiriro rezvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwokufamba kwevanhu pakati peBotswana neZimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Asi toziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti. Saka zviri kuitika ndezvekuti tiri vamwe chete, tiri vanhu.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vanoti:
tinotenda maruva tadya chakata, nekuti tiri kutoona kuti chibvumirano chichatonetsa muparamende yekuBotswana. Chakatotanga kunetsa nekare, nekuti vo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro, isu muZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinoswera tavamo munyika meBotswana.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvasainiranwa pamusangano uyu sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino, pedzisa zvasarira pamusangano vanhasi. Ndakamirira Studio 7 muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Kusawirirana kuri mubato re Citizens Coalition for Change kana kuti CCC kunonzi kuri kuenderera mberi zvichitevera kuburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kwemazita enhengo dzebato iri dzave kutora zvigaro muparamende nemusenate pasi peurongwa hweproportional representation aburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vanhu ava vari kutsiwa nhengo dzakadzingwa muparamende nemusenate nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo Shabangu. Asi paita mutauro sezvo ivo vaShabangu vari kunzi mumwe wevanhu vari pamazita aya vachimirira dunhu reMatabeleland North saseneta, izvo zvapa vamwe kuti vati vakazvisarudza. Zeki inoti vanopokana nemazita aya vane masvondo maviri ekunyorera kumukuru wesarudzo kuzeki kana kuti Chief Elections Officer. Taedza kubata vaShabangu kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vari kunzi ndo vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vaNqobizita Mulilo vanga vasati vapindura mivhunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mumwe anofambidzana navaShabangu muCCC vaAlbert Mhlanga, avaimbova mumiriri wepumula mudare reparamende, vaudza Studio 7 kuti vaShabangu vave kuita madiro aJorgina nebato.
Yave chokwati kuti sengezvo vave seneta vabuda mugazeti nhasi, saka tatabvumirana kuti aite seneta kumatinoti pati zvandaona nhasi. Tagara tabvumirana kuti ini nasiso ndisi masenata ekubulawayo, but iye agara ari yega akaziita seneta kumatinoti akaisa pulu kutirima klaenda apulu loya wetu akamuisa aita seneta kubulawayo. Ndizvo handofunga tichaita problem. Zvataiinetsana naChamisa kuti ndizvo zvarokuita, sengezvo aita worse than that.
Nhengo yebato reCCC vakamboita mumiriri wepumula mudare reparamende vaAlbert Mhlanga vachitaura neStudio 7 vari muBulawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vakarerekera kune mutungamiri webato iri akasiya chigaro vaNelson Chamisa, vaPromise Mukwananzi, avanoti mabasa ezanuPF.
Tamaona mashoko ari mugazeti, nyika yashamisika zvikuru nekusuruvara nemashoko abuditswa nehurumende yeZimbabwe anoratidza kushaya nyadzi, kushaya kuremekedza zvido zvevanhu, kushaya ganda pameso.
Izvi zvinoreva kuti kudii zvinokuenda mberi nezviri kuitika mubato reCCC?
Tinenge tichitaura takatarisana neDemocratic Movement muZimbabwe. Zvaitwa izvi zvinoratidza kuti bato reZANUPF rinambogira raremekedza zvakabuda musarudzi. Havana mbozviremekedza, havanei nazvo. Chavari kuda ndechekuramba vachitsonga zvichiri pamutemo, vachishandisa vanhu vakatengesa musangano kuba mavhoti evanhu nekudzvinyirira zvido zvevana veZimbabwe.
Nhau idzi padzinotaurwa panonongedzerwa ZANUPF, ZANUPF vanenge vambosarudzwa nani ivo vanhu vanozoburitswa mazita ava kunzi ndo aendeswa?
Vakasarudzwa neZANUPF, asi vanofanira kunge vachisarudzwa nebato rakahwina maelections kunharaunda idzodzo.
Vanga vari vaive vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Asi mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vakagara varamba kuti bato ravo rine chekuita nezviri kuitika mubato reCCC, vachiti CCC ngaigadzirise musha wayo.
Isu sebato reZANUPF tinongodzoka pamashoko atatigara tichitaurira vebato rinopikisa kuti ngavave vanoyanana, vave vanosangana, vave vanowirirana, vave vanoita kuti zvinhu zvifambe zvichienda mberi. Vakaita shungu dzegugwe dzekudambura makumbo ndo medzisiro yadzo zvezvo, nekuti mutemo haumbofi wakafamba nemwe nzira isiri iyo mutemo. Mutemo unoita sechitima, unofamba uri panjanji, hautsauki, haufambi kana kutsika pasina njanji. Ukatoona watobuda unenge watorashika. Saka nekuda kwokupokana kwavo, nekuda kwehumbimbi ndoga, nekuda kwokuzvitutumadza kwanyanyobata vatungamiri vebato rinopikisa, ndo zvakuita kuti izvi zvive zviripo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nzvimbo dzakawanda dzekumaruwa dzinonzi hadzina kuwana nhomba yekudzivirira chirwere chekorera yakawanda kana zvichienzaniswa nekumaguta nemadhorobha, kunyange hazvo kumaruwa kuine vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yekwane Studio 7 inoratidza kuti panhomba dzinosvika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 dzekudzivirira chirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika mazana mashanu kubva muna kukadzi gore rapera dzakaendeswa kumaguta nemadhorobha. Nhomba idzi dzakapiwa nyika nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO pachena. Vazofanaya Chikwaka, mumwe mugari wekwazvimba uko kune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chekorera mudunhu reMashonaland West rese, vanoti hapana vashandi vezveutano vakasvika kunzvimbo kwavo kwachirau uko kwakatombovhurwa nzvimbo yekurapira chirwere chekorera gore rapera.
Kuno hatisati taona vanhu venhomba kusvika pari zvino.
Mumwe mugari wekumazowe mudunhu reMashonaland Central, Amai Chenai Mate, vanoti vanodonhodzera nhomba vakauya munzvimbo yavo asi vamwe vanhu vaida kuwaniswa nhomba iyi vakaenda vasina kuiwana sezvo yakanzi yapera. Patabvunza kuti sei dunhu rekariba iro rine vanhu vashoma vanosvika zana nevaviri kana kuti 102 chete vakabatwa nechirwere chekorera kuMashonaland West rakapuwa nhomba dzose dzakauya dzinosvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana masere kana kuti 12,800 vachisiya Makonde ine vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 461. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Celestino Denge, vanoti kariba inzvimbo inosvika vanhu vachibva kunyika yeZambia iyo iri kushungurudzwa zvakanyanya nechirwere chekorera.
And kariba was one because of nenyaya yeborder neZambia. Nokuda kuti neport shoot of end. That was the main view yakaita kunge ichikonzwa yanga iri hotspot because of that.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland Central, Dr. Clemens Chuma, vanoti vakadonhedzera nhomba dzinosvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000 kumatunhu matatu avaitarisirwa kudonhedzera anoti Mbire, Mount Darwin neMazowe, vachiti vakadonhedzerwa nhomba kuMbire ndevekumaruwa. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti dambudziko rekutanga nderekuti vatungamiri vanoda kugadzirisa dambudziko vachiita zvematongerwo enyika zvinoita kuti vamhanyire kumaguta nemadhorobha.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti mama decisions anoitiwa anongori political decisions, haasi data driven.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kuyamura vanhu vekumaruwa kuvaka zvimbuzi kana kuti blair toilets kuitira kuti vanhu vasaitire tsvina mumasango zvinozoita kuti tsvina iyi ipedzesere yave munzvimbo dzinonwiwa mvura.
Kumareserva ngatiitei program yekuona kuti haane mablair latrine zvakare zvatakamboita 30 years ago, tichiona tichibetsera vanhu kuti vavake mablair latrine kumaruzevha.
Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanobvuma kuti nhomba dzakawandira kumadhorobha pari zvino nekuda kwekuti ndiko kwakatanga nokudaro pakataurwa nyaya yerubatsiro neWorld Health Organization. Kumadhorobha ndiko kwakapiwa rubatsiro rwakauya sezvo vasingabvumirwe kuzochinja dunhu rinofanirwa kuwaniswa nhomba idzi.
Taita map out mubuda kodera yakawanda kukariba isati yawanda kumakonde nekwazvimba. Saka mavaccines akauya akadirectwa kumadistrict iwayo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nhomba chete haipedza dambudziko rekorera, vachiti vanhu vanofanirwa kuwaniswa mvura yakachena uye marara achitakurwa mumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAFCON ichatanga zvakare muIvory Coast mangwana, apo chikwata cheSouth Africa chichatamba neDemocratic Republic of Congo mumutambo wekutsvaga chikwata chichatora chinzvimbo chechitatu nechinzvimbo chechina. Mutambo uyu uchango uri pakati penhengo dzemusadik mbiri izvo zviri kufadza veruzhinji. Nemusi wesvondo Nigeria ichatamba neIvory Coast mumutambo mukuru wefainari. Uyo unonzi nevakawanda Ivory Coast inogona kunge ichitora mukombe sezvo iri kutamba iri pamusha. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Neusi B ane makore 10 nemanomwe ekuberekwa. Neusi B uyo anove mwana wemuimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson ari kuita zvidzidzo zveform 4. Ngatinzwei achitsanangura rwendo rwake mune zvemimhanzi.
Artist akatanga kuimba when I was 3 years, but tobatambomira, you know, tobatambomira because I was still young, ndichimudiki, ndobandazonyatsotanga kuimba my first song yandakaimba yekuti ndaramba. Takaimba ndiri grade 4, ndakandazotanga kuimba.
Vabereki vako vakazvitambira sei zvekuti upinde mune zvemimhanzi uchiri kuchikoro?
Ah, vabereki vangu vakazvitambira zvakanaka. Vakazvitambira nemufaro. They were very supportive, and kusvika izvezvi they are still supportive, especially my dad, you know, ndo vanondi producer, vanoitira music yacho. Saka ivaha vakatonyatsotozvitambira cheche zvinomwoyo wese.
Musambo upi waunoimba?
Ndinoimba gospel music. Yes, ndinoimba gospel music, and vanhu vanozvitambira mune zvakanaka. Because shoko raMwari rinotambirika zvakanaka kune munhu wese anotenda muna Mwari.
Tinoona kuti iwewe uchiri mwana wechikoro, uri kuzvibhalansisa sei kuti chikoro nemimhanzi?
Panyaya dzekubhalansisa chikoro nemusic, mazuva ekuenda kuchikoro tinomboita zvechikoro, then music tinoita paholiday kana pamaweekend kana tiri free, ndopanoitika zvemusic. And then chikoro chinoitwa mazuva echikoro, pane chikoro hapapindi zvimwe zvinhu. So music toionera paholiday, kana tichienda kuchikoro no music, ndomabalansi ratinozviita.
Kuchikoro uri kuita zvidzidzo zvipi neOCB?
Okay, in terms of my subjects ekuchikoro, ndinoita maths literacy, ndinoita English, Setswana, geography, agriculture, life science, ne life orientation. 7 ma subjects ndoandinoita.
Tinonzwa vamwe vaimbi vachichema kuti kwekuridzira mhanzi yavo kuri kushayikwa kana kwekuita mashow. Uri kukwanisa here kunge uchiwana kwekuridzira mhanzi yako?
Yeah, mashows tinoita kumuchato, kumachechi, kumaparty, everywhere tinoita mashows. We are up for bookings. Yes, mashure tinoita.
Matambudziko api auri kusangana nawo murwendo rwako rwemimhanzi?
My challenges andingati tiri kusangana nawo, tisangana nema unreliable promoters, vanotiza nemari dzedu, you know, those kind of people. Yeah, ndo ma challenges andingati tiri kusangana nawo parizvi.
Manga muchinzwa kambo wedding kubva kumimbi wechidiki neOCB murukuro yaaita nestudio 7. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Musakanganwa chirongwa chelive talk, apo nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vatori venhau vangangobvumidzwa kutapa nhau pachange pachiitwa misangano pakati pemadzishe nevakashungurudzwa munguva yegukura hunde. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9 Hlolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisitshiyangalombili ngemva kokuxothisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCCC esithi singenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intatheli zindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengezo Chabangu uselilunga ledalele parliamente ele-senate ndawonye labanye abayisitshiyangalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe ezimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaChabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-TCCC, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edalele Senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakobulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu, uTeresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC axotshiswa edalele parliamente nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kuleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usazikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo uMnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina kobulawayo sathola ugwalo olutsho ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu uMnumzana Alfred Zirutwe uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo yisinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, sibili abazahamba beyemela i-TCCC. Okukhona ukuthi ubaba uChabangu uzahamba engena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma namaparty policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena ukaChabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzelela ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhalela ukuba umongameli, kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu zokuqalisa ibhizinesi eye-Senate le-Parliament kuqalise ukusetshenzwa, sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that will be pitted against our ZANU-PF. Lapho ungani awuhambi khona kuhle, labo bebonisa ukuthi ayithini ipolicy yethu ime so hayi yikho sibili.
Olwana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena, waba nabomama kwaba labobaba. Yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso, baphathe kuhle abantu ababakhethileyo.
Asebeyingene kudale le-Senate, laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Shimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebuza, loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazi weStudio 7 iwobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Ingcitshi ezicubungulayo zenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandela umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RBZ, Fred Rebecca Gold Mine, iNet 1, POSB, Letel 1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakhampani angu-21 angalandeli umthetho kuzinze ukuthi ube lamathuba athile okuthi ube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi kasancintisi njengamanye amakhampani nxa befuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi privileged position. So singathi nxa sesistathe i-race laphana othona max get set ready go. Wona ama-companies lawa aseku 60 meters. Befuna ukugijima 100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangela i-rate ama-audits ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba ludubo. Okwesithathu, uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. asilandelini umthetho, anti asilandele umthetho uthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona kathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu babasela themba lokuthi izimdola liyawesenza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe silithatha ngapha asazi i-rate isikhwela eyama-$ against ama-US dollars. So kuzadala iy'mbuko eziningi kakhulu, kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi kuyakuthi kumele kube lama-audits ama-companies lawa uthi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza ukusebenzela ilizwe. Otherwise ngakuyukuthi kulamanye amakhampani othiwa ngumungameli kalandela umthetho lizavuse kanjani ilizwe langikhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuchera olandela ezenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugrawundi lezinduna, lanxa izinduna bezisemba phansi zisithi lokhu akusoze kwenzeke. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale kobulawayo izolo, lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lwegugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba, ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi wohlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile, sikhangele ukuthi ngeviki ezayo uma esesenzile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise labo abanye abakhona intatheli izindaba ezikhona eZimbabwe kuvunyelwane, bese sizihambisa-ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayekhangela. Lokhu senzela ukuthi kusasa ungabi lodulo ukuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo i-outreach leyo igcine ivusa izilonda kumbe isenze ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa, kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakathekileyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze, uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu, etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Lanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana, ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo unqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo wegugurawundi.
Nangombono wami kathi ikabingathi vele ngena option, ngoba iprogram le iqakatheke kakhulu, kuyafunakala ukuthi amajayini sebe khona.
UChrista Vura naye intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo.
Ngibona ngani into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zegugurawundi. Unlike previously babengavumi, it was a secret. So kathesi avele sokungani sokutshintshisa.
izinduna nazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitauze umgcini sihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South Yena okhanya engavumelani lo Charumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo wegugura hundi.
So ngesikhuluma ngerole safika kuconclusion yokuthi imedia siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolo ukuthi uhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume lendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, uGodwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristine Naka, loChekai Albert. UCharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka 1983 lo 1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kulenani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe omabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni le-Maun kwele Botswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi. Uthe le Botswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigqili. UMasisi kade ebuzwe ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right-thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hachi, asila mhrawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama uluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele ukusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesigatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe ukusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapassport, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. Ele Botswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqelwa ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imincele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umncele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababotshwa kubesetheswa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabotshwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have insert laws. My minister of justice, when did we make those laws that we know? I have my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho ukuthi ungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazo umnumzana efidlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanjwe kuyona leviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakala yokuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho kuyabe kukhulunywa kusayinwa kodwa kungenzeki angeke kuncede lutho abantu into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka kungaba kuhle kakhulu kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labasebuzwana kodwa kusakhulunywa nje
ngaphandle kokulobelana izivumelwano nomhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqindini seCabo Delgado njalo lokuthi kuyesule isitsheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Imidlalo yeAfrica Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kweSouth Africa leDRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kungqikilana amaqembu asezansi yezwekazi leAfrica njalo iSouth Africa engumakhelwano seduze. Ngesonto iIvory Coast izangqikilana leNigeria kufinal yalimidlalo. Sixoxa lentathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yacina idliwa khona. iSouth Africa ibingani isibambene njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi balabadlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns njalo ke khonoko bekusenza ukuthi badlale njengabantu abaza nayo khonoko yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abahlangana khona leqembu leDR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana leNigeria. INigeria liqembu eliyingozi kakhulu njalo khonoko ukuthi zaqeda zinguthiki lobhaqa kutshengisa ukubana iSouth Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Go-final yangesonto laphana yiphi i-team obona sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu leNigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqala kakuhle njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano kodwa yasisiba nenhlandla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu leZambia 1-0 yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu leIvory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu leNigeria yilo elizaqhoba lapho liyahlangana khona leIvory Coast kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi 2-1 iNigeria yiyo enqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma penalty lapho yikho ngaba khona lethuba lokubana iIvory Coast inqobe kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe 90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyiNigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi weAfropop osacathulayo uqhakathekisani inkomo yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lentungameli inkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlapus esilalatshana emculweni ngifike ngonyaka ka-2023 owamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi ithuba elihle.
Katele ngokuzwa sheli zitsha ngamafishane nje ngicela ukwenza makhosi ama nyazi namadouts kodwa ngicela njungizwele buza isikhalo sami ntombi vele njungizwele mfake enhlizweni yakho yazi ntombi ngingabonga mfake enhlizweni yakho yazi ntombi ngingabonga
ngivumele ngibuse inhliziyo yakho ngivumele ngibuse inhliziyo yakho
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi bakuthola njani
kunombolo lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa so bengathinta mina kunombolo ethi +27 74 912 4751 angizibize futhi +27 74 912 4751 yipho la engitholakala khona ngise South Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisele ebantwini abasha ukuthi bazethembe bahlale bezithembile nje bangahlali bangafihli iziphiwo abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emiculweni ngisasekhona njalo ngizolungisa idlalade elisha sha elizophuma ngo-2025 bazongithola ku YouTube bengasearch uSolo Muhle lezo bazozithola na ku Facebook
uthandalo vumi zozama pambili uthandalo vumi zozama pambili kiziyo ya Manceva, Kizio Yabi, Manceva, Ubushungons in Sebo Nangang Yuko. Yes, the Tandung Shilling Alinde.
Eish, velu tanda lufu mi baby mina sengizo sama pambili. Velu tanda lufu mi tanda sami mina sengizo sama pambili. Angishwang shayi tela itropari. Wachonjinti siyo yami, watati miswa yami. Manje sengone ngumopo njenge salabu jela. Bengi tolo tu tando baby, alusazo la pela. Because mina ngawe baby bengi fela. Every time ma utu yang tanda bukjabu inti si imbela. Bengi jelugu tu mama wengane sami. Itemba lami, ikukulami. Kandi wenu shala ngami. Siswe ya maisose ya pola, mukshia wenu. Na baby angisange ngayisola ngoba wena budlala ngami awashiya pain ukuphela ngiyakushilele body wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela ukwazile ukudlala ngami impela
wanjike lutali ngimthembile wangishiya standa ngimthembile wanglahla sithi sengthembele wahamba baby ngembela Wangijikela udali ngimthembile Wangishiya standwa ngikuthembile
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqhakathekisana inkomo kuWoza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga we-senator webandla le-CCC awecele likaMnumzana Sengezo Tshabangu agoqela yena uMnumzana Tshabangu.
Nyembezi zami zenjabulisolo Namhlanje zajika zama izokhoxeka Uthando
singake ehlukanise ihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele Senate ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili Ngemva kokuxoxisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.